Vachiparwa chikumbiro chavo pamwe United Nations Development Program kana kuti UNDP, gurukota rezvimatunhu vaDaniel Garwe vakati uwandu hwevanhu vane nzara nevanoda rubatsiro rwakura kumaruwa nemadhorobha kusvika pazvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vese munyika. Vanoti vanhu ava vanoda rubatsiro kubva muna kurume wegore rino kusvika muna kurume wegore rinouya. Vachitaura pachitiko chimwe chete, mukuru weUnited Nations muZimbabwe vaEdward Kaloni vakati UN ichaunganidza $129 million kubatsira Zimbabwe kuti vanhu vasafe nenzara. Kunyange hazvo nyika dzakawanda muSADC dzakarohwa nenzara, Zimbabwe ndiyo iri kuda mari yakawanda kudarika dzese. SADC yakatoisa chikumbiro chekuti inoda mabhiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu zvemadhora zvekuti vanhu mudunhu rese vasafe nenzara. United Nations iri kutsvagira Malawi mamiriyoni mazana maviri kana kuti $200 million, ukuwo Zambia yakakumbira mari inosvika mamiriyoni mazana mapfumbamwe kana kuti $900 million. Vamwe vakaita sivanoona nekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice varuben Bofana vanoti panofanira kuitwa ongororo yekuona kuti mari iri kudiwa neZimbabwe haina kuwandisa here uye kuti haizoshandiswa zvisizvo here.
Saka hazvishamisi kana nhasi takunzwa mari dzinenge dzitaurwa kuti dziri kudiwa kana manhamba evanhu vari kunzi vari panzara vangani vanenge vachingoramba manhamba acho achingowedzera.
Asi Reverend Forbes Matonga, avo vakambotungamira sangano rinopa rubatsiro reChristian Care, vanoti pane zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti uwandu hwemari inodiwa hurambe huchikwira kubva pane hwakambotaurwa. Vatiwo hurumende inogona kunge yakatanga kupema isati yapedza ongororo yekuona kuti vanhu vane nzara vangani.
Saka vanogona kunge iye zvinova kuchiona kuti kwavaitarisira kuti kuchabuda chikafu chakawanda. Hakuna chikafu chiri kubuda chakawanda sekutarisira kwavo. Saka izvozvo ndozvinoita kuti vaite revise upward, vachiramba vachidaro vachiona kuti mwedzi kunyanya muchazoona kuti anogona kutokwira zvekare.
Pakusiyana kwemari dzinodiwa nenyika yega yega, Reverend Matonga vati mitengo yezvinhu pamwe nesimba remari inoshandiswa ndizvo zvezvimwe zvinoita kuti mari dzinodiwa dzisiyane.
Mukaona izvozvizvi, munhu akabata randi kuSouth Africa akabata probably 2000 rand. Anenge achiti akabata mari ine huremu, asi amunomu akada kuikwidza kuti iite US dollar, unozoona kuti munhu iyeye haana chai nacho.
Mukuru wesangano replatform for youth community development vaClarice Maduku the Studio 7 kuti vanoona sekuti kuwedzera kwaita mari inodiwa neZimbabwe kunoratidza kuti nzara yakakomba munyika kudarika zvaifungirwa nehurumende.
Izvi zvinotsigirwawo neGlobal Hunger Index inoratidza kuti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine urombo hwakawanda uye dzine nzara ingada kuti ibatsirwe, nekuti zvakawanda zvinosanganisa vanhu vari muZimbabwe zvinoda rubatsiro. Zvimwe zvirwerewo zvakawanda wanda zviri kuda muZimbabwe.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanotiwo Zimbabwe iri kuda mari yakati wandei kuti yave kutarisirawo mberi kutsvaga nzira dzekuti nyika isapeme kana mvura yarambira mudenga. Asi kuwana mari iyi kunonzi nesangano reWorld Food Program kuchati netsei sezvo kuine chikafu chakawanda chiri kudiwa kunzvimbo dzine hondo dzakaita seGaza, Sudan, Syria nedzimwe. Nyika dzinorimawo chibage negorosi dzakawanda dzinotengeswa pasi rose dzinoti Russia neUkraine dziri kurwisana zvawedzera dambudziko rechikafu iri. Pachiyero sechenzara cheGlobal Hunger Index, Zimbabwe iri pachinhano chezana nemakumi mashanu nepfumbamwe 159 panyika zana nemakumi mapfumbamwe nenhatu 193. Ongororo yego ichangobva mukiitwa inoratidza kuti Zimbabwe iye inoda matani mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri pagore ichawana matani zviuru mazana manomwe chete 700,000 tons. Yakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.